Vachitaura nhasi kuchinoi pamusangano waitirwa munhandare yeGadzema, vachamisa vashora rwendo rwamunangagwa kuRussia vachiti vakatsigira kupambwa kweUkraine vasina kubvunza vanhu.
Unonzwa vanotaura kuti inini aisapoti Russia. Iwe nani wabvunzani? Unosapota chi? A proper leader of Zimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress across, side with multilateralism. Tobatanidza vanhu, Russia yoregera kurwa neUkraine.
Vatiwo nyika haifanirwe kuita chimugasungata chenyika yeRussia.
Don't be a puppet. Be a person ano respect my norms, a peace across the whole world. Kwete kusaidira aggression, which is not acceptable.
Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato rezanupf vafarai marapira vati bato ravo harikanganwe chanhezuro nehope, vachiti vanotsigira Russia sezvo yakabatsira Zimbabwe muhondo yerusununguko.
Okay, isu sezanupf tinoremekedza nekuwirirana neRussia nekuti kuti tiwane kuzvitonga vaita kuti vovachamisa vakwanisa nge vari kuchinoi nazvaranhasi vachitaura zvavanoda panguva yavanoda. Kuda kwebatsiro yatakawana kungava muzvombo netraining kubva kunyika yeRussia, tinomira neRussia nokuti sezvataurwa naprezidendi vamunangagwa, isu Russia haina payakambobvira yambouya ikatsipikirira munhu mutema mukati menyika yeZimbabwe. Russia haina musi wayakambouya ikatora upfumi weZimbabwe zvine mutsimba. Russia haina payakambouya ikatora mwana weZimbabwe ikamuita nhapwa mukati menyika yavo.
Asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri, vati zviri kuitwa nekutaurwa navamunangagwa pakudyidzana neRussia hazvina zvazvinobatsira nyika.
Interest yeZimbabwe kana kuti yatingati national interest yeZimbabwe haifaniri kuita sekuti chimukira mumakumbo kana munhu angosvika. Tofanira kunyasove neposition iri defined senyika kuti isu tinorileta nevanhu zvakaita sei, kwete nenhau yekungoti tasvika muteritori bavo, asi nenhau yekuti tiri kuprotecta the bigger interest yeZimbabwe, kuti topositiona sei Zimbabwe in the global world, kuti nyika dzese dzinotionawo sei. Hamugoni kuti maenda mukanoti tasapota kupindira kwenyu muhondo yeUkraine kuRussia, mangwana moonekwa muina America moda kuti aiwa tiri shamwari yeAmerica. Semadouble speech atiri kunzwa yekuti tinonzwa kuti haiso hatisi enemy yemunhu akadai, hatisi hatina ruvengo nani nani, timafriends yevanhu vese. Hazvigoni kudaro, tofanira kuisa chikuru pamberi theZimbabwean interest.
Mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi muzvari Abigail Jones vanoti vane tariro kuti mabasa achavepo vachamisa vakasarudzwa kutungamira nyika. Tabvunza vachamisa kuti vachabuda musarudzo kana nhengo dzavo dzekubhulawayo dzakarambidzwa mukukwikwidza sezvakataurwa nedare repamusoro, vakangopindura vachiti
tianaunza zvinofanira kutaurwa. Ivo zvino tiri kuprepare kuti munhu wese azive kuti kunofanira kuitwa sarudzo dziri pachena, dzine mavotas, dzine kubata kwakanaka, vanhu vasingarambidzwi kukondesta kubva kuna Nakasuwere, kubva kunawo kubhulawayo. Munhu wese ngaave nekodzero dzokukondesta. Ndo shoko ratiri kutaura munyika munomu. Zvokuda kuita zvechitsotsi, zvokuda kubiridzira, zvokuenda nepabhekdo unotalawa.
Dare resupreme court riri kutarisa nemusi wechitatu kunzwa nyaya yekupikiswa kwemutongo wedare repamusoro pakurambidza nhengo dzeCCC 12 kukwikwidza musarudzo kubulawayo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.